kubandira kusvika yezvino tawana makesi anoita 4,000 evana vari kushungurudzwa ende runhare ruri kubva kubva kumaruwa kubva mumadhorobha kubva kumapurazi saka hatingati dambudziko iri riri pachikamu chevana vakati ava nekuti kazhinji kana muchitaura pepfuru zvinoonekwa kunge kushungurudzwa kurongoitwa kune vana varombo
vana vanenge vasangana nedambudziko irori vanobatsirika sei vanokwanisa kuridza nhare dzipi
vanenge vabatwa nedambudziko iri vanokwanisa kuridza runhare runonzi 116 runhare uru pachena mwana akapona hawo hapana mubhadharo kana chero anenge afona takatobatsirwana nekambani dzerunhare dzinova naiconet telecel natel1 nenet1 ndo vanozobhadhara runhare rwacho asi kumunhu afona nekune mwana achaya runhare hapana mubhadharo zvachose.